Manera kanaka muri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 3, 2020. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinezvi tiri panyaya yeCovid, tine zatarapii panapa tanatichispreya pambare musika bus terminus. Tine nzvimbo dzakawanda dzatiri kuspreya dzinosanganisira idzo mashopping center, mabus terminus, mambare hostels, mahostels anogara vanhu aya vana tichagarika matererini tichange tichipinda muchispreya futi.
Zimbabwe inopinda muzuva reshanu mapurisa achifirita musika wembare senzira yekuparadza utachiwana hwecoronavirus iyo yabata vanhu vapfumbamwe uye kuuraya munhu mumwe chete muZimbabwe.
Mushuwa shuwa vanhu vangavhara mabhawa, isu tinoda maduru vanhuvhara mabhawa. Zvinofamba sei izvozvo? Vafu vatopedza mazuva ese achiita sei? Vafu vatoita sei? Izvo zvinorubva mumhasiwa nemasoja uri mapurisa vasera bhati ndoita sei? It doesn't make any sense. Indoda kungotenga bhiya nekudzovera ku10 kwangu zvapera.
Mapurisa orambidza kutengeswa kwedoro achiti zviri kukonzera kuti vanhu vaungane. Nyanzvi munyaya dzeutano dzokurudzira kuti vanhu vakamboongororwa vakawanikwa vasina coronavirus vaongororwe zvakare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yapinda muzuva reshanu nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Icho chabata vanhu vapfumbamwe muZimbabwe uye kuuraya munhu mumwe chete, Zororo Makamba. Chirwere ichi, icho chakatanga kuChina gore rapera, chabata vanhu vanodarika miriyoni imwe chete pasi rose uye kuuraya vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu nezvishanu. Pasi rose, vanhu vanodarika mabhiriyoni mana vari kumanikidzwa kugara mudzimba dzavo senzira yekudzivirira chirwere ichi. Matano aya ari kutorwa pachityirwa kuti vanhu vanogona kufa nechirwere ichi sezvakaitika kubva muna 1918 kusvika muna 1920 apo pakafa vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mashanu nechirwere chefuruenza. Senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus, nhasi motokari dzinoshandiswa nemapurisa kudzivirira mhirizhonga kuburikidza nekumwaya mvura inovava muvanhu dzaswera mumusha wembare muHarare dzichipfapfaidza mishonga pamusika wembare. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vashomanana vanga vari pamusika wembare nenzvimbo dzakatenderedza musika uyu vamhanya vachitiza apo vaona motokari dzemawater cannons dzezrp vachifunga kuti dzange dzauya kuzovapfapfaidza mvura inovava, asi izvi handizvo zvazoitika. Motokari idzi dzange dzichishandiswa nekanzuro yeHarare nezrp kudira mushonga wekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus pamusika uyu nenzvimbo dzakatenderedza. Mutauriri wekanzuro yeHarare vamichael chideme vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo motokari idzi dzichizivikanwa nokuita rimwe basa, kanzuro yavo yaita mushandira pamwe nezrp kuitira kuti motokari idzi dzishandiswe kurwisa kupararira kwecoronavirus iyo yapararira pasi rose.
Tinogara tichishanda tese panyaya dzakawanda kusanganisira tinge tapinda munyatwa dzekorera, dzetyphoid, iko zvinezvi tiri panyaya yecovid. Tine zatarapii panapa tanatichispreya pambare musika bus terminus. Tine nzvimbo dzakawanda dzatiri kuspreya dzinosanganisira idzo mashopping center, mabus terminus, mambare hostels, mahostels anogara vanhu aya vana tichagarika matererini tichange tichipinda muchispreya futi kuti vanhu kuti tinge tichiuraya utachiwana hungangunge huiwo huchikonzeresa chirwere checovid.
Vati vacharamba vachishanda nezrp kudzamara vakunda chirwere checoronavirus. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati Zimbabwe Republic Police yabatana nekanzuro yeHarare nechinangwa chekuchengetedza utano hweveruzhinji zvikuru sei panguva ino apo nyika yakatarisana nedambudziko rechirwere checoronavirus.
Ndosaka maona kuti mapurisa vapa dzimotikari dziri kufamba kuno kumbare musika kuCopacabana nana Market Square nedzimwe nzvimbo dzese dzemuHarare dzinopinda veruzhinji kuti dziitwe yatinoti pachirungu fumigation. Saka tinoda kuti veruzhinji vakoshese nyaya dzeutsanana vasarase marara pese pese vaobserve zvakanzi social distance pachirungu vaiobserve kuitira utano uyezve vanhu vateerere mutemo panenge pachitaurwa kuti mapurisa ari kufamba vachiongorora kuti zvakamira sei vanhu vanzwisane nemapurisa vasaite misikanzwa.
Mumwe mugari wemumusha weMbare amai Margaret Tangwena vati vafara chose nezvaitika vachiti utano ndihwo hwakakosha. Vati zvakaitwa zvekumbovhara musika uyu kuti ucheneswe zvinhu zvakakosha sezvo vachizoshandira pakachena.
Yezvazvo mari tinoida kuti kasvika utano kuti tinohuda, but for now kanga timboite zviripo chete. Utano ndo hwakakosha kumunhu, ndozvandinokurudzira.
Mumwe mugari wemumbare vafara ijera vati vafara nechirongwa chekanzuru yeHarare nezrp.
Zvakanakira kuti isusu tinozoshandirawo muno mugari patinozovhururwa nzishanda mune makachenu hatizowanika watine tichiwanika tichibatira utachiona uriko mazuva ano. Ndosva zvakanakira kuti zvinhu zvinenge tine utano wakachengeteka.
Zvichakadai vachidemevazivisa kuti kanzuru yatanga kugadzira zvibhorani zvakafa muguta mushure mekunge yawana rubatsiro rwezvekushandisa kubva kuunicef. Vatiwo vatanga kuendesa mvura kunzvimbo dzisina mvura muguta senzira yekuona kuti munhu wese awana mvura yekushandisa kugeza sezvo zviri izvo zvinokurudzirwa kuitwa senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Tine mawater bowsers ari kuenda futi kuvagari achiendesa mvura. Tiri kuisa zvekare matengi ma 5000 liter tanks munzvimbo dzakasiyana-siyana dzosanganisira madistrict offices, pamashopping center, pazvipatara zvekanzuru kuti vagari vakwanise kunge vachiuya vachiwana mvura, vachichera mvura ipapo.
Pane vanhu vapfumbamwe vabatwa necoronavirus munyika uye munhu mumwe chete Zororo Makamba akashaya mwedzi wapfuura. Pane vanhu mazana matatu negumi nevatanhatu vakaongororwa chirwere ichi uye mazana matatu nevanomwe vakawanikwa vasina chirwere checoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mapurisa ari kurambidza vezvitoro kutengesa doro senzira yekuedza kuti vanhu vasaungane panguva ino apo hurumende iri kurwisana nechirwere checoronavirus, asi izvi zviri kushorwa nevanhu vakawanda. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mapurisa anonzi ari kurambidza vezvitoro munzvimbo dzakawanda munyika kutengesa doro panguva iyo mutungamiriri wenyika akatara kuti vanhu vange vari mudzimba senzira yekurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vakatora danho iri semapurisa sezvo vanhu vakange vave kuwanza kuungana pazvitoro zvakanzi zvivhure mikova yazvo kuitira kuti veruzhinji vakwanise kutenga zvokudya pamazuva makumi maviri nerimwe chete nyika yakavharwa.
Zvakaitika nezuro ndezvekuti masupamaketi anga akavhura achida kutengesera vanhu kudya. Pakapinda vanhu, kune vanhu vaionekwa vachitenga hwahwa voenda vonomwira mudzimotikari, vamwe vaita zvimapoka zvipoka kana kuti zvikwata. Saka vanhu ivava vanga vakunetsana nemapurisa. Tikataura nevakuru vemasupamaketi vatoti mamanagement tikamisa kutengeswa kwehwahwa nezuro nyika yese mumasupamaketi.
Asi danho ratorwa nemapurisa iri rashorwa nevamwe vanwe vedoro vakaita sava Mike Paspanodya avo vanogara mumusha wemabvuku muno muHarare.
Musha wazvo vanhu vanga vhara mabhawa, isusu toda mumaduru vanhu vovhara mabhawa. Zvinofamba sei izvozvo? Vamfu vatopedza mazuva ese achiita sei? Vamfu vatoita sei? Izvo zvinorubva mumasiwa nemasoja uri mapurisa pasera, but ndoita sei? It doesn't make any sense. Indoda kungotenga bhiya nokudzokera ku10 kwangu zvapera. Iwo woti hanzi murutsvaga ipanza kutenga doro nokubuda nokuenda.
Mutungamiriri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vati vari kutambira danho ratorwa nemapurisa iri.
Kumiswa kwekutengeswa kweduro nezvimwe zvinodhaka kwaitwa nevemutemo kunoenderana nedzimwewo nyika, apo nyika dzose dziri kuedza kudziviridza kupararira kwechirwere checoronavirus COVID-19. Saka naizvozvo tinokurudzira veruzhinji kuti vateedzere kumiswa kwekutenga kana kutengeserana kwezvinodhaka nedoro, nekuti zvakakosha senyika kuti tinge tichidzivirira kupararira kwecovid-19 kana kuti coronavirus, chirwere chauraya vanhu.
Asi vanyati vati vachaongorora kuti matano avangatore ndeapi kubva zvino zvichienda mberi panyaya yekutengeswa kwehwahwa zvichitevera kugunun'una kuri kuitwa neveruzhinji.
Inyaya tukutarisa kuti nhasi zvakamira sei, tachataura mashoko akafanira kuti way forward ndeipi takatarisa nyaya yehwahwa iyoyi. Asi ikaveruzhinji ngavazive kuti mabhaa akavharwa, manightclub akavharwa, saka vanhu ngavagare kudzimba vachengetedze utano, vaite kuti upenyu hwavo hunge hwakachengetedzeka apo tiri kurisana nechirwere checovid-19.
Izvi zvinovawo apo mumwe mukuru wekambani inobika doro yedelta beverages amai Patricia Murambinda vaudza bepanhau repadande mutande rezimbabwe morning post kuti kambani yavo yakabvumirwa nehurumende kuti ibike doro sezvo zvainogadzira zviri zvinhu zvinokosha zvikuru, uye vatiwo murau unoti doro harisi kubvumirwa kutengeswa panzvimbo dzekuti munhu anotenga obva anwira ipapo. Mutungamiri wenyika vaemazoni Munangagwa vakatora matanho ekuvharisa nyika yose kusanganisira mabhawa nedzisvondo senzira yekuti vanhu vasaungane sekukurudzirwa kwazviri kuitwa nevezveutano mukuedza kurwisa chirwere ichi. Vamunangagwa vanoti veruzhinji vanofanira kugara mudzimba nguva dzose kusvika vakunda pahondo yekurwisa chirwere ichi, vachiti veruzhinji vanofanira kufambira zvinhu zvakakosha chete kwete kuswerombera zvinhu zvisina basa zvakanyanya.
Kana ada kufamba, tinokumbira kuti fambira kuda kunotsvaka kutenga kana kunotora chikafu kana kunotenga mushonga. Kunze kwaizvozvo tinokumbira chose kuti vanhu musafamba, mugare mudzimba. Izvi zvatinenge tichiita tiri kudzivirira kuti chirwere chisapararira mukati menyika. Donzo iri nemutoro uyu uri pane umwe noumwe wedu, muduku, mukuru, mudzimai, baba, muchemberi nharau, makatakura mutoro uyu kuti tirarame.
Sangano reWorld Health Organization rinoti pane vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu nezvishanu vafa nechirwere ichi pasi rose kubva zvachatanga, uye vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vakabatwa chirwere checovid-19 pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vamwe vane hama dziri kurwara vari kuchema-chema zvikuru nekusabatwa zvakanaka kwavanoti kuri kuitwa varwere pachipatara cheGweru Provincial Hospital. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vataura neStudio 7 vatsutsumwa zvikuru nekwavati kusabatwa zvakanaka kwevarwere kwavanoti kuri kuitwa pachipatara ichi panguva ino yelockdown. Mumwe mukadzi asina kuda kudomwa nezita rake ati kunyange hazvo hama yake inorwara yange auya nayo yatambirwa, aona vanhu kusanganisira madzimai ane nhumbu vange vachidzorerwa kumba.
Pane mukadzi ane nhumbu abva kusenga clinic arambidzwa kuatendwa ikoko, vakamunyorera noti kuti atendwe paGeneral Hospital. PaGeneral varamba kumutarisa ari kuti haasi kunzwa mushe, she's heavily pregnant. Saka vamuti vanhu vese vane nhumbu hatisi kuita mascans, hatisi kuita macheckups, tozoonana palabor chete.
Sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe WECOS mudunhu reMidlands amai Alice Makata vaudza Studio 7 kuti vanzwawo kubva kune vamwe vanhu nezvenyaya iyi.
Tanzwa zvichemo kubva kune vamwe veruzhinji pamusoro pemabatsirwo evamwe varwere, kunyanya madzimai ane pamuviri uye vachangobatsirwa. Kuburidza nerapid response services yatinayo seWomen's Coalition, tabva tatofonera medical superintendent wepaGeneral Hospital uyo atipa chitsidzo chekuti nyaya dzekupona kwemadzimai ndidzo dzavari kunyanya kukoshesa, uye atikurudzira kuti kana pane nyaya inenge isingafambi zvakanaka tipote chitaura nawo kuti igogadziriswa.
Studio 7 payasvika pachipatara apa panguva dzemasikati yaona vanhu vange vachidzorerwa kumba vachiudzwa kunzi chipatara ichi chiringotambira vanhu vari kurwara zvakaipisisa. Mumwe wevanhu ava ndemumwe murume angozvidoma nezita rekuti Stole, uyo ange achikamhina uye achiratidza kurwadziwa zvikuru mushure mekukuvara adonha kubva mungoro.
Ndakavenda mungoro vanaifuya ndauya kuno kweRegional Hospital, ndouya kuno vandashaya ndauzoende kupi ende kupechinafu vazi tutakuikusira nezvekorona chete nemaemergency chete.
Taedza kunzwa kubva kumukuru wechipatara ichi Dr. Fabian Mashingaidze, asi vati titaure nemukuru anoona nezvekudyidzana kwechipatara neveruzhinji amai Violet Hlupeki, avo vati hapana zvavange vachikwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi sezvo vange vasati vanzwa nezvayo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kuti tinzwe pamire hurumende pane zviri kuitwa nechipatara ichi. Asi vakambove gurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati kunyange hazvo zvakakosha kurwisa chirwere checoronavirus, zvakakoshawo kuti vashandi mune zveutano vayeuke kuti kune zvimwewo zvirwere zvakawanda zvinogona kuviringidza upenyu hwevanhu.
Ndoda kukurudzira makliniki edu ese nezvipatara zvedu ngatirambei tichirapa varwere vanonida kurapiwa. Semadzimai ane nhumbu, nhumba yangamire kuzvarwa nokuti kwaita korona, saka ndokukurudzira mahealthcare workers tive nemwoyo murefu panyaya iyoyi. Asi zvakare ndoda kukurudzira hurumende nokuti izvo kuti vasevenzi vedu vasevenze mwoyo wakachena, ngativapiwo zvikwanisiro zvacho zvokuti vasevenze.
Senzira yekuedza kurwisa kutapuriranwa kwechirwere checoronavirus, hurumende yakatora matanho akawanda kusa nganisira kuisa mutemo wekuti vanhu vanorwara vari muzvipatara vanofanirwa kungoshanyirwa nemunhu mumwe chete chete panguva yekushanyirwa. Nyika iri pakati pekutevedzera chiga chakatarwa nehurumende chekuti vanhu vagare mudzimba vasingafambe-fambe zvisina zvikonzero zvakati tsvikiti senzira yekuedza kurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Pari zvino munyika mave nevanhu vapfumbamwe vabatwa nechirwere ichi kusanganisira Zororo Makamba uyo akashaya mwedzi wapera. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Shava.
Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti dzinotsigira pfungwa yekuti vanhu vakamboongororwa kuti vane utachiwana hwecoronavirus here kana kuti kwete vakawanikwa vasina vaongororwe zvakare. Izvi zvinotevera mashoko emukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira, avakaudza bepanhau reHerald ekuti vanhu ava vanogona kunge vakakasika kuongororwa chere ichi. Zimbabwe ine vanhu vanosvika 316 vaongororwa kusvika pari zvino, uye vapfumbamwe vavo ndo vakawanikwa vaine chirwere ichi. Vamwe 309 vakawanikwa vasina utachiwana hunokonzera COVID-19. China yakazivisa kuti vamwe vevanhu vakambenge vapona kubva kuchirwere ichi vakazoongororwa zvakare vakawanikwa zvakare vaine utachiwana hwecoronavirus. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna Dr. Manangazira sezvo vanga vasati vapindura mubvunzo wedu pataenda pamhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro vesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vanoti kana zvikwanisiro zviripo, zvakakosha kuti vanhu ava vaongororwe zvakare.
Tinoona iri pfungwa yakanaka zvikuru kuti avo vakambotesta negative for COVID-19 kana zvichikwanisa maresources achitendera vaongororwe zvekare kuti vaonekwe kuti havana here chirwere checovid-19. Testi yatiri kushandisa muZimbabwe inonzi PCR, iyo inoshandisa maswab mumunhu kana nemumuromo kutarisa kuti utachiona hwecoronavirus huripo here kana kuti kwete, ine yatinoti sensitivity rate ye70%. Saka kureva izvo kuti 30% yemacases inokwanisa kubuda iri negative asi icho chirwere checovid-19 chiripo. Saka vanhu vanokosa kunge vakatestwa asi utachiona husati hwakubatika patest. So zvataurwa nenyanzvi dzekuMinistry of Health kuti vari kufunga kuti vazoongorora zvekare vakambotestwa ngezviri mugwara rakanaka, izvi zvinopindura nezvinoonekwa pachirwere checovid-19.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vakambenge varapwa chirwere checovid-19 kuChina vakazoongororwa vakawanikwa zvakare vane utachiwana hwechirwere ichi. Chii chinenge chatora nzvimbo pakadaro?
Pari zvino hapasati panyatsova nemastudies akawanda maererano nezvechirwere checovid-19. Saka hapasati panyatsova nehumbo hunoratidza kuti zvinokwanisa here kuti munhu aite reinfected kana kuti aite inonzi relapse kana achinge amborwara nechirwere checovid-19. Asi zvatinowanzotarisana ndezvekuti kana munhu achinge abatwa nemavhairasis akarikavha kwachiri anowanzodevelopa yatinoti immunity yekuchirwere ichocho. Asi mamwe mastudies akaitwa maererano necovid-19 anoratidza kuti immunity inogona kunge iri short term, kureva kuti munhu akamboinfectwa necovid-19 anokwanisa zvekare kuti after some time kana achinge aexposedwa anokwanisa kuzoitwa infected again necoronavirus.
Munoti neuwandu hwevanhu vaongororwa kusvika pari nhasi tichiona kufambidzana kunoita vanhu?
Vanhu vaongororwa muZimbabwe vashoma zvikuru kunyanya tichitarisa kuti nyika dzakatenderedza Zimbabwe dzakaita seSouth Africa dzava nemacases ava kutopfuura 1,000. Saka tinokurudzira zvikuru kuhurumende kuti dai vawedzera vanhu vari kuongororwa.
Avo vanga vari sachigaro veZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vari parunare muHarare neStudio 7.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 885 kHz pashortwave.
Nawe Studio 7 nunurai jena uyo akasungwa nemapurisa nezuro muchinoi apo akanga achiita basa rake semutoro wenhau amiswa pamberi pedare ramagistrate nhasi. Jena uyo ari kutongwa achibva kumba kwake anzi adzoke kudare musi wa 7 Chivabvu. Jena haana kubvisiswa faindi kuitira kuti nyaya yake inzwikwe nedare achibva kumba. Gweta raJena vakudzai choga vati havakwanisi kutaura zvakawanda pamusoro penyaya iyi sezvo yava mumatare edzimhosva. Asi vachoga vakaudza Studio 7 nezuro kuti Jena akatanga kusungirwa nyaya yekuti akushandisa kadhi regore rapera, asi vakati nyaya iyi yakazochinjwa nemapurisa ava kupomerwa mhosva yedisorderly conduct. Asi Jena ari kuramba mhosva yaari kupomerwa iyi. Munhau dzemitambo, sangano rePremier Soccer League rinoteereri kuda kushandura nguva inotanga mitambo yebvu munyika sezvinoitwa kune dzimwe nyika dzinotanga mutambo uyu muna nyamavhuvhu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kwemakore makumi mana nhabvu yemuZimbabwe yanga ichiramba kuita shanduko ichitanga mitambo muna kurume kusvika muna mbudzi, kwete kutanga muna nyamavhuvhu kusvika muna chivabvu sezvinongoitwawo nhabvu kune dzimwe nyika pasi rese. Asi vanoziva zviri kuitika muPSL vanoti chirwere checoronavirus ndicho chamanikidza shanduko maitiro aya, zvekuti vanotungamira gungano iri vari kuda kuti mitambo yemuno itevere nzira yemitambo yepasi rese kutanga mwaka uno. Zvikwata zvakatopedza kunyoresa vatambi vazvo vemwaka uno nePSL nechipiri kugadzirira kuzotanga kwemitambo. Mukuru wekumahofisi ePSL vaKenneth Ndebele vanoti vari kutarisa nzira dzese dzinokwanisa kuti mitambo itambwe kusanganisira kutanga muna nyamavhuvhu. Asi vaNdebele vabuda pachena kuti pari zvino havakwanise kubuda nechisungo chakasimba chekutanga mitambo iyi sezvo pasina anoziva kuti coronavirus iyi ichatisvitsa kupi. Muna 1997 vePSL vakamboda kuita kuti mitambo iyi itange muna nyamavhuvhu ichipera muna chivabvu, asi zvakakona nekuti dzinandare dzimuno dzaive dzisina zvekudhonzesa mvura zvakakwana kana kuchinge kwanaya. Asi dzinandare idzi dzere kugadziriswa dzitarisirwa kuve dzapera muna nyamavhuvhu. VaNdebele vanoti vachaita musangano sekanzuru yePSL kana zvinhu zvichinge zvajeka nezvechirwere ichi kuona kuti mitambo vanoifambisa sei. Nhabvu pamwe nemimwe mitambo yese yakambomiswa nemhaka yecoronavirus, izvo zviri kunzi nemuteveri wemutambo uyu vaJustice Muzane Nhamo, zvinobatsira kuti chirwere ichi chisapararire.
Chese chinozisipoti ingave boxing ingave chii kana chii chinofanira kumira. Totanga taongorora denda iri kuti riri kubva papi, richapera here, tichitsvaga solution. Kana tasvika ipapo then tozokuzita.
Vachitarisa matengerwo anga achiitwa vatambi nezvikwata. Muongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti mitambo ichanakidza zvikuru apo ichatanga.
Gare gore neri ndoona zvanguti richange rakati simbei pakuti kwatisa FC Platinum yakabva kutenga international midfielder uko. 23 years. Dynamos yakabuild on a king in a dolo front ya zato yangesina ma wano yagoesa. Kuhita sa Harare City. Yaka tura part of my experienced players from Capes United. Ukatarisa Ngezi Platinum. Yaka wasa usinecha na Jennifer Mkamba. Saka ndukona unge kuchange kune ma kwipi. Pa league ino ye Gorene.
PSL. Yaka mirira kunzwa kuneva no ipamari ve Delta Beverages. Kuti makwikwi emwaka uno achange aine mari yakawanda zvakadii. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Marvelous ndindambo taura zvino ndoita precious chufa todawo kuziva kuti ndokunzwa uchinzi pari pane vamwe vanowanika uchinzi vazorikafa. Tiri kuti vatu vanhu ava vazorikafa chii? Havasi kutitsanangurira vanhu kuti chiichi. Vanenge vapiwa mishonga here? Inga vanhu kuri kunzi mishonga yacho hauko, saka vanhu vacho vari kurikafa sei? Kuda kana pane ane idea angatiudzawo. Ainoo kuti handisiri ndega ndine mubvunzo wemwana.
Ndinoitwa Andimo Jokwiro, ndiri chiremba kunyanga hospital. Chirwere checoronavirus chakakosha kuti vanhu vanzwisise kuti muviri wemunhu wega wega une masoja anomudzivirira. Pachirungu anonzi ma white blood cells. Masoja iwaya chero chirwere chipi chikapinda muviri memunhu tine masoja anotichengetedza. Asi masoja iwaya akakurirwa ndopanozonzi munhu arwara akupinda muchipatara akubatsirwa nemishonga nechii. So pachirwere checoronavirus kana chisina kubata munhu zvakasimba kana chisina kukonzera ma complications, masoja emunhu akakwana kuti achirwise chirwere chichisvika pakupera. Saka vanhu vari kunzi recovered vanhu vekuti vanenge vabatwa nechirwere ichi, asi masoja emuviri mavo okwanisa kukurira chirwere ichochi pasina mumwe mishonga inenge yatorwa. Ndo inonzi immune system yemunhu. Munhu umwe naumwe ane defense mechanism kana kuti zvinomuchengetedza. Ndo inonzi immune system. Kana immune system yemunhu yakasimba, inokwanisa kukurira chirwere ichi pasina mishonga inenge yashandiswa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko recoronavirus iro ravhiringa pasi rose. Ngwedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inopinda muzuva reshanu mapurisa achifirita musika weMbare senzira yekuparadza utachiwana hwecoronavirus iyo yabata vanhu vapfumbamwe uye kuuraya munhu mumwe chete muZimbabwe. Mapurisa orambidza kutengeswa kwedoro achiti zviri kukonzera kuti vanhu vaungane. Nyanzvi munyaya dzeutano dzokurudzira kuti vanhu vakamboongororwa vakawanikwa vasina coronavirus vaongororwe zvakare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira sambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosihlanu mhlaka 3 Mabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani eselifunyenwe lilegcikwane lecoronavirus eZimbabwe selisithiya galolunye kuthi emhlabeni jikelele selisedlula isigidi i1 million, iningi labo kungabe Melika.
Yebo, izandla zakho zivikelekile kodwa ama-gloves yiwa sephethe ingcikeza. Usuka wethuke ubona umuntu ogqoka ama-gloves ezibamba ubuso kumbe elesifiso sokuxhawula abanye. Kasazeni ukuthi nxa ugqoka ama-gloves, ama-gloves asuka abe yiwo inyama yakho.
Iningi labantu abasemhlubulweni weMandebeleni lithi abalalwazi lwempila kahle evikela amakhala, umlomo, lezandla, ama mask lama gloves ekuvikeleleni ukuthelelelwa igcikwane le coronavirus.
Ngisebenza labantu abaningi abaphuma emazweni atshiyeneyo, Angola, Cameroon, America, Holland, Zimbabwe, Botswana. Yeah, so uproducer wami laye uvela lapha eGermany. Akuhamba kahle nje. U social media Don't Cry Africa did very well.
Uhlelo Woza Friday silentombazane esakhulayo uPamela Nothando Bhulu owazakala kakhulu ngegama lakhe lokucula uNomina. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inani eselifunyenwe lilegcikwane lecoronavirus eZimbabwe selithoba munwe munye 9 futhi emhlabeni jikelele selisedlula isigidi esisodwa i1 million. Phakathi kwaleli nani abantu abazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 236 ngabe Melika. Asebebulewe ileli gcikwane eliqhamuke kwele China ekupheleni kwanyakenye selisedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu i50,325. Ele Melika, ele Italy, lele Spain yiwo alokhu ekhokhela kunani labantu asebehlaselwe ileli gcikwane. Emazweni awezokazi le-Afrika, inani lasebefunyenwe belegcikwane leli selisedlula inkulungwane ezintathu i-3,000 labulala abalikhulu i-100 osokubangele ukuba iningi lalawa mazwe livale imingcele okwesikhathi esithile emizameni yokuvimba ukulethelwa leli gcikwane ngabavela phandle kwamazwe. EleZimbabwe inani libikwa selifike ku Toba munwe munye lathatha umphefumulo umuntu oyedwa. Abenhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele abe World Health Organization bathi akwatholakala imuthi wokwelapha leli gcikwane. Uhlelo lweZimbabwe lokuqondisa abantu ukuthi bahlale ezindlini ngolwamaviki amathathu. Njalo nje iningi labantu abasemhlubulweni wesigaba seMandebeleni lithi alilalwazi lwempahla evikela amakhala, umlomo, lezandla, ama mask lama gloves okuchasiswa zingcwethi zezempila kahle ukuba kusetshenziswa ukuvikela ukuthelelwa igcikwane lecoronavirus lona eselithethe umphefumulo yabantu abaningi emhlabeni jikelele. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe seziqalile ukusebenzisa impahla yokuvikela ukuthelelwa umkhuhlane we-COVID-19, kodwa ezinye zithi azilalwazi lokuthi ama-gloves lama-mask asebenza njani. Udokotela Rodogumbo uchasisela uZulu ngokusebenza kwama-gloves lama-mask lawa.
Ke kuthi kulalaba abagqoka ama gloves, hayi ngiyalicela lingahambi ligqoka ama gloves indawo yonke. Qala okuqhakathekileyo ukugeza izandla. Uma uzafuna uhamba ugqoka ama gloves, asithi kungabamba ulutho sokufanele utshintshe lawo ama gloves owalahle. Hathi ukugqoka ama iphe ama gloves ekuseni kuze kuyefika ntambama. Wena uyabususenza ulunya kungoba uzahamba ugcwalisa lelo gciwane, uzahamba uligcoba indawo yonke.
Umqondisi weZimbabwe Sexual Rights Center uMnumzana Mojalifa Mokwele Ndlovu ugcizelela okuthiwe ngudokotela Gumbo.
Kake ngithi khona lokwesaba ispecial indlela amagloves asetshenziswa ngawo. Amagloves wona ngokwawo ayenzelwe umuntu okwazi ukuthi uza kuyabamba ingcekeza kumbe uyakubamba lokho okungafanelanga akubambe okungagcina kumthelele umkhuhlane. Siwabona kakhulu esitshenziswa ezibhedlela ngomongikazi emalebhu kumbe nje laba abasiphathela ingcekeza emakhaya besithuthela ingcekeza ezindlini. Even noma ngubani osebenza engadini yakhe uyagqokela amagloves uza angabambi ingcekeza. Ngakho ke ngalesi sikhathi abantu besesaba njalo bethukile umkhuhlane esibhekane nawo. Abantu abaningi basuka bahambe begqoka amagloves bangabe kwazi ukuthi bawasebenzisa njani. Amagloves umuntu wagqokile usuka acabanga ukuthi hayi ngoba ugqoka amagloves engaxhawula noma ngubani. Kumbe ngoba ugqokile amagloves usengezani sengazibamba ngoba uvilekilekile. Yebo izandla zakho zivikelekile kodwa amagloves yiwo asephethe ingcekeza. Usuka wethuke ubona umuntu ogqoka amagloves ezibamba ubuso kumbe elesifiso sokuxhawula abanye. Kasazeni ukuthi nxa ugqoka amagloves, amagloves asuka abe yiwo inyama yakho. Ngakho ke the same way esithi ungazibambi ubuso kumbe qhubeka ugeza izandla yiyo into omele ukuyenze laloba ugqoke amagloves. Kasikhuthazi ukuthi abantu bahambe bawagqokile nje indawo yonke lapha bayakhona bona bekwazi ukuthi kasoze bayayisebenzisa izandla zabo ukubamba lapho kulomkhuhlane khona. Abantu kabakhuthazwe ukugeza izandla ngesepa langamanzi izikhathi ezitshiyeneyo ngelanga ngelanga. Okungathi ngesilungu at intervals, whether yazinika ukuthi every 20 minutes, every 10 minutes, kusiya ngokuthi wena umuntu okhuthele okunganani. Ungazibona usugqoka amagloves, ungakaxhawuli omnye umuntu kumbe ungazibambi wena. Wakhuphe walahle ebhini ngoba yiwo asethethe ingcekeza yonke okade ungayibamba ngezandla ubusugeza izandla. Amamaski bakithi sesifunde into eziningi ezishiyeneyo. Abanye bathi khona ayasebenza ngoba igciwane lisemoyeni aza kuvikela ukuthi ungaliphefumuli. Abanye bathi ancedisa laba abazibona owabazizwa bengathi babanjwe umkhuhlane ukuze ungamemetheki. Okwakhathesi usiqwayiso esesisiphiwe yikuthi khona abantu abenelisaka bagqoke amamask ukuze bazivikele ngoba kawazi ukuthi umuntu ozahlangana laye ngumuntu onjani njalo ophethe umkhuhlane bani. Ukuze uzivikele wena lawo ukhululekile ukuthi ugqoke leyo mask especially abahlanganela lomphakathi. Okokugcina, imask nemask ziyatshiyana bakithi. Ungathola uhlobo lemask evunyelwa ukuthi uyisebenzise ilanga lilodwa akutsho ukuthi sokumele uyisebenzise iviki. Kuzamele uyitshintshe kwenze ukuthi lawe uzivikele ungathathi ingcekeza enamathele kumask uphinde uyihotshe futhi ibuyele emzimbeni wakho.
Ilunga ledale lephalamende kobulawayo ePhumula, unkosazana Sichelesile Mahlangu uthi esigabeni sakhe umkhuhlane awukabi khona kodwa uzulu uphila nzima.
Umkhuhlane we COVID ngapha COVID 19 ngimi ku constituency yami I angatholi any report from anyone, even lalabo esaye sibakhangela esibacabangela ukuthi bangabe maybe bele flu engani isibe ngani sisestejini sokuthi isingani umuntu osele isikhathi eside, hayi most of them singaze sibarefer ezibhedlela ukuthi bahambe bayehlolwa baphuma bengabanjwanga lowo mkhuhlane. Engukhangelele engubonayo kakhulu ukuthi abantu abakafika estejini lesana sokuthi bahlale ezindlini, I think okunye okwenziwayo ukuthi kule poverty eningi kakhulu eZimbabwe ngoba fine bayakwazi kahle kahle sibili ukuthi kulomkhuhlane sebekwazi sibili umkhuhlane lo ukuthi ukhona, but khonoko nje abantu bazitshela ukuthi ngokunatha amalemoni lokunatha kuloko ama remedy lawa angkhaya izihlahla ini kuyabasiza ngoba into emqoka kakhulu kibo yokuthi ukuhlala endlini akubalethele rather than ukuthi banathe ini izinto zonezi ezizabenza kanjani babe ngcono babona kungcono ukuthi ba prevent indlela yokuthi bazinathele ama lemon o ginger and lokuhlala nje endaweni egudumalayo.
Kusenjalo namhlanje isibhedlela sempilo Central Hospital sithole isipho esivela kunkampani eConnect. Umqondisi womsebenzi kulesi sibhedlela uDokotela Solwayo Ngwenya uchasisa ngesipho lesi.
Namhlanje impilo sithole idonation evela kuEcoSure ukuthi impompi okuthiwa ngama mobile sink ukuthi sifake lapho kungena khona abantu esibhedlela eminyango abantu bageze izandla zabo bengena esibhedlela. Lokhu siyabonga kakhulu abeEcoSure kuzayinceda ukuthi abantu bengena nje esibhedlela base bageze izandla njengoba kulo mkhuhlane lo weCoronavirus ukuthi umuntu uyahamba lawo ethwele ezandleni. Yikho ukuhlanzeka kwabantu kuzasinceda kakhulu ukuvikela umkhuhlane esibhedlela sempilo. Siyabonga.
Okwamanje inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization ithi awukabi lomuthi wokwelapha iCOVID-19, abantu bamele baqakathekise ukulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. Amapholisa athi ukuthenga utshwala akusavunyelwa ngoba lubangela ukuthi abantu bangaziphathi ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulandela izibopho zokungaphumi ezindlini kusenqatshelwa ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele intatheli izindaba ukuthi kusukela izolo akuseyi kuvunyelwa ukuthengisa utshwala. Indawo eziningi edolobheni lakobulawayo zibikwa zigcine izolo ukuthengisa utshwala. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa njalo oyisikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo esiqale ngokumbuza ngomumo wedolobho leli.
Hayi uhlelo lolu aluhambi kuhle ngoba iZimbabwe yezwa umnumzana uPresident Chamisa ekhuluma ukuthi kube le lockdown, nguye waqalisa ukucela ukuthi kube le lockdown ngoba phela uhulumende wethu beyimbaxambili engafuni ukuthi acace ukuthi umi ngapi ngendaba yokuzama ukuvikela ukumemetheka kweCOVID-19. Into esisidanisa yikuthi khona ngesikhathi soneso abantu belalela umbiko kamnumzana uNelson Chamisa, sesibona thina iSupreme Court eyiyo eyakhuluma isithi khona akula ilokhuzenini izindaba eziyahamba imthethwandaba kukhesi yonale ekaMashabire versus MDC. Into esidanisa kakhulu ukuthi bame kwazi kwayefika i-lockdown ukuthi beyethule isinqumo se-Supreme Court. Lokhu mbona ngani vele bekuyindlela yokuzama ukuthi basibhinye, basichaye i-2 feet, manje kwehlule khonokho uzama ukuthi besigwenqe kwehlule ngoba lathi sizimisele.
Sizwa kuthiwa amapolisa abelocuku izolo ebopha abantu betshaywa abanye. Ungasitshela ukuthi njengebandla lithini ngalokho?
Enye into edanisayo izwe ukuthi kule intatheli yezindaba ebotshwe eChinoyi, kodwa phela lokhu kuphikisana lesinqumo esethulwa uminister uMangwana owayethe yena ama-intatheli zezindaba ezinama-press card ka-2019 zizavunyelwa ukuthi zisebenze zingabotshwa. So lokhu sokuletha ukuthi lapha koBulawayo kube labantu aba-intatheli ezesabayo ukuthi ziyenze umsebenzi, ngoba phela kathesi sokulamapholisa emgwaqweni, amapholisa lawa awe riot, nandi yakwazi ukuthi awe riot vele kathathi statement.
Umnumzana Swithan Chirowodza isakhamuzi sakoBulawayo njalo oyisikhulumeli sebandla leMDC koBulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo.
Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane leziphiwa nguPraxedes Jeremiah. Abantu bakwele Melika abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 babikwa sebelahlekelwe yimisebenzi ngale inyanga edluleyo kambimbitho kuphela. Iyingcweti zezenotho zibika ukubana leli nani lilakho ukuqonga ngalesi sikhathi eleMelika lilwisana lokuvimba ukumemetheka lokusabalala kwegciwane le-coronavirus. Isilinganiso sabantu abangaba ngamashumi amathathu lasithupha ekhulwini bakwele mali 36% sibikwa siphume sayavota kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kuliviki, kodwa iningi libikwa lingaphumanga kungenxa yokwesabela udlakela lwezombusazwe kanye lokuthelelwa igciwane le-coronavirus. Iziphathamandla zakwele Niger zithi kulabo kuza abangaba ngamakhulu amabili lengxenye 250 ababaleke emazweni abo anjengeNigeria, Ghana, Burkina Faso lamanye abamelele izimota zokubathwala besiwa endaweni yabo bodwa kuquarantine edolobheni le-Agadezi ukuze babonakale ukuba balesibonelo zegciwane le-coronavirus na. Sizigqibake lapha indaba zethu ezivela kwamanye amazwe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Ezinye izizalwane zeZimbabwe sezemukele ngenjabulo inyathelo likahulumende weSouth Africa lokuvumela abathengisa okudliwayo ezitaladeni ukuthi baqale ukusebenza, kodwa abanye bathi lokhu kungahle kubangele kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngesiqubu esikhulu kakhulu. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapho eseSouth Africa.
Izolo ntambama umphathintambo ugatsha lokulawulwa kwezabelo uNkosazana Dlamini Zuma umemezele ukuthi uhulumende usecabange ukuvumela izitodlwana labathengisa okudliwayo ezitaladeni ukuthi bavule imisika yabo loba nje isikhathi sokuvulelwa kwabantu ezindlini silokhu saqhubeka.
All bazaar shops should be opened, including
labathengisa ukudla ezitaladeni labo sebevunyelwa ukusebenza, kodwa kuzafuze baqale bathole imvumo kukansila wabo loba kumunicipal
permit from their councillor or from their municipality, and they are free to trade.
Lesi simemezelo sesilethe indaba ezimnandi kunengi lezizalwane zeZimbabwe. Emadolobheni lendaweni esihlala beZimbabwe abaningi eHilbo, Beria, Uvel, yamalokishini abalisayi Alexandra, iSoweto leThembisa, baningi kakhulu abeZimbabwe abaphila ngokuthengisa isitshwala, imibhida kanye lesithelo. Ukuvalwa kwala amabhizimusi ngesikhathi sensuku ezingamachumi amabili lanye, abantu benqatshelwe ukuphuma ezindlini ngenxa ye-coronavirus, bese kusitsho ukuthi iningi liza kwehluleka ukuthenga ukudla nokubhadala imithelo yezindlu abahlala kuzo. Isizalo seZimbabwe njalo umgcini nhlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi ukuvunyelwa kwabathengisa ukudla laba kuzasiza kakhulu.
Sikubona kulinyathelo elizosiza imindeni ukuthi iphile, ngoba imindeni eminingi iphila ngale mali bayithola ngokuthengisa itradeni, bayondla imindeni yabo ngaleyo mali. Ngakho kusobala ukuthi uhulumeni besebona ukuthi cha, ngathi sokungena amanzi endlini, ngoba bonke labantu bazodinga ukwesekwa nguhulumeni, kanti uhulumeni mhlawumbe akanayo leyo budget ukuthi abeseke abanikeze ukudla bonke laba bantu.
Kodwa kumgcini ihlalo enhlanganiso elwela amalungelo abomama kule South Africa eyazim imbokodo nkosazana Victress Mathuthu uthi kuza kuba ngumqanzi ukuthi iningi labomama beZimbabwe bazithole lezi mvumo esezifuneka.
Kuzoba nzima ukuthola incwadi lezo, ngoba kufuneka babe nencwadi ezibavumela ukuhlala njalo bathengise kwele mzansi Afrika. Okuyizinto abangelazi, amakhansili lawa ngeke nje abanikeze amaphemithi bengelazi izincwadi ezibavumela ukuthi bahlale lapha eSouth Africa. Kodwa njengoba ilizwe limisiwe nje, asazi ukuthi ozathenga ngubani.
Ngakolunye uhlangothi unkosikazi Corence Mkhosi uthi leli linyathelo elingahle livula amasango okumemetheka kwaleli gciwane.
Angicabangi ukuthi kungagwema ukubhebhetheka kwalo mkhuhlane osenze saze saba sezindlini, i-COVID-19. Bekunganani umongameli ayeke wonke umuntu aqhubeke esendlini kuze kuphelele 21 days. Mhlawumbe isibalo sabantu abahlaselwa yilolu bhubhane lwe-COVID-19 singake sime ukukhuphuka.
Ngokwesibalo esethulwe nguhulumende, inani lasebebanjwe ligciwane le-coronavirus kwele South Africa selipanga kunkulungwane lengxenye 1462, kanti bahlanu asebebulewe yile ligciwane. Mele Studio 7, Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Uhlelo Woza Friday silentombazane esakhulayo uPamela Nothando Bhulu wazakala kakhulu ngegama lakhe lokucula uNomina. Yena ke usebenzela kwele Germany. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Banda we Studio 7.
Magama kuna majelimane njalo ungene ngodumo olukhulu. Intombazana yesikhalangeni le siphetheyo namhlanje.
Mina ngazalelwa ePlumtree eChangwa lapho uphuma khona ugogo umama kamama. Isikolo ngangena eChangwa Primary School ngihlala logogo omdala. Then ngasengisiya ke eHabroni ngajoyina ifamily umama lo baba wami ophuma eBotswana ngasensi yakhe eMhojitsane junior school, and then afterwards ngayili Dumang senior school. Kutheke abazali sebebhubhile, then ngasensi yakhe eGermany lapho kuhlala khona umngane wami esasifunda sonke eLidumang, and then ngasengiyenza ke A levels, and then ngaya ecollege ebusiness ngasensi yakhe euniversity Aachen. And I can feel you. There is no way you can hide. I can believe what I see with my eyes.
Umculo wakhe upheka ekhona le Munich. Polo na igama elithi Nomina ulipiwa ngubani?
Igama lami Nomina elokucula ngaliphupha. And I just liked the idea. So angabile album ephandle okwamanje, but ngile album which is ready for now. I'm singing all these ama singles angu 5. Ngaqalisa ngo Mama Lendi remix yengoma ka Yvonne Chaka Chaka, then kwalandela ingoma yami engayibhalayo I don't cry Africa, baby love, Amadlozi which was featured by abana wami, my brothers from Botswana, and then kwalandela ke okwamanje u Fetish Daddy. Brothers and sisters, just keep on trying. Never ever give up.
Umina uqale esemncane ucula, kukanti umama wakhe wamenza waba lomdlandla wokuthi athande ezokucula.
Mama wami, she's the one who influenced me ukubana ngibe umuntu oculayo ngoba umama wayethanda ukuhlabela kakhulu. Ngiyacabanga ngama weekends with watch ama church choirs ku TV. So she was really supportive of me ukubana ngibe umuntu ohlabelayo. Ingoma zami ngizama ukubana zibe le message. So nxa umuntu engalalela Don't Cry Africa, it's about hope, and then Baby Love yalandela, it's about dealing with loss. And then Amadlozi is about amasiko wethu ukubana singakhohlwa. And then Okwathesa Fetish Day is about sexual abuse yabantwana.
Wakhe ukuze udume kangaka kukhona abanye asebenza labo ukupheka loluluju.
Ngisebenza labantu abaningi abaphuma emazweni atshiyeneyo, Angola, Cameroon, America, Holland, Zimbabwe, Botswana. Yeah, so uproducer wami laye uvela lapha eGermany. Akuhamba kahle nje ku social media. Don't Cry Africa did very well, Mamaland also, and then Amadlozi okwamanje laye over 500,000 views on YouTube, uFetish Daddy over 1 million views on YouTube. So I think I'm doing quite fine. Of course there's room for more.
Omunye wabaculi bezimbabwe obukele nokulalelwa ngabantu abaningi kumakhasi ozilibazisa e-social media. Chiya umlayezo kubalaleli ungakahambi wenomina.
Try and assist us to grow. Ngoba really i-music layo at the end of the day is business. Ngoba you have to invest a lot of money in the production. Abalaleli labo nxa bethanda ingoma basi support ngokudownloada ingoma kumbe ba stream kumbe baye ku YouTube ba subscribe and so on. So my songs, they are there kuma digital stores wonke, and then ku social media ngu Facebook as Nomina, and then Instagram Nomina_music.
Kuhle ukubona abantwana bakithi bephakamisa igama leZimbabwe phetsheya ngemsebenzi emihle. UNomina usezingeni eliphezulu kwezomculo. Nguye besilaye kuhlelo Woza, Woza Friday. Mpela sonto entekini lonke livikeleke emkhuhlaneni. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Uhlelo lwalamhlanje wathi ke sikhangele indaba ebezikhokhela. Inani eselifunyenwe lilegciwane le-coronavirus eZimbabwe seliyisitshiyagalolunye, kuthi emhlabeni jikelele selisedlula isigidi esisodwa, i-1 million, iningi labo kungabe Melika. Iningi labantu abasemhlubulweni wesigaba seMandebeleni lithi alilalwazi lwempahla evikela amakhala, umlomo, lezandla, ama-mask lama-gloves ekuvikeleni ukuthelelwa igcikwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Igama ngu-Chris Gande, ngisithi libe lempelasonto elithukele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.